Chekwata ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi. Mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yokufambisa. Mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa13 kukadzi kusvika musi wa28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kuSouth Africa iyo inonzi yave munyika dzeSadi. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo. Umo inofarira kukunda Jarafu yekuSenegal zvine mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRalph Kaundera, Kelvin Madzongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petros Mari pamwe naGift Bello naRafael Muduviwa vanofarira kuona kuti Jarav ainwise, nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachashanya kuSenegal. Jarav ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal, asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyadzi bhora idzi dzapo unowana masurprise anokushamisa iyo, because zvine zvakumotivata kuti we have nothing to lose. Saka komana nangu vachimutambo neshungu, because since they've reached so far zvinokwanisa kutochinja. Ini ndinotarisira inini I'm backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma, pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiome, asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.